Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 5 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti tutochishure chedu tutonamatira kuti nesu tingafara pasi rese reZimbabwe. Tutozvifarira kuti Belinda chizvakwa chemumasvingo tinotofara sesu vagari, sesu takatodzidzawo naye tingafara kuti mhuru.
Vagari vekumasvingo vanoti vari kutsigira nekunamatira tsvarakadenga Belinda Potts mumakwikwi eMiss World.
Isu takafirwa nehamaka, saka ivo vanga vachiramba kuchisamana ngiri kuri betere.
Paita kusawirirana pakati pemhuri dzevakafa mutsaona yakaitika nesvondo mushure mekubonderana kwekombi nerori yeGreen Fuel kuchecheche.
Vatungamiriri vedu havana chikwese, asi zvakakosha kuti tikadzidza zvinoita muamericans, tinoona kuti muamericans vanowanzokurudzira zvakanaka zvakaitwa nevanhu vavo kana vachitaura nezveleaders.
Zvizvarwa zvemuamerica nhasi zvinoungana kekupedzisira muWashington DC zvichionekana nevaimbove mutungamiri wenyika vaGeorge H.W. Bush vakashaya nemusi wechishanu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu munyika zvikuru vagari vekumasvingo vanoti vari kutsigira nekunamatira tsvarakadenga Belinda Potts uyo akatora mukombe weMiss Zimbabwe kuti atore zvakare mukombe weMiss World kumakwikwi ari kuitirwa kuChina. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vagari vekumasvingo kunova kunobva Belinda vanoti vari kutsigira tsvarakadenga iyi kuti ikunde pachaitwa makwikwi chaivo musi wa8 zvita. Vataura nestudio 7 vanoti vanoshuvira rombo rakanaka kuna Belinda, munhu wekutanga mudunhu remasvingo kumirira Zimbabwe kumakwikwi enyika dzepasi rose. Mumwe mugari wekumasvingo Muzare Abigail Huni vanoti vari kutsigira Belinda uye vanotarisira kuti achasimudza mureza wenyika kumakwikwi aya.
Kuti tutochishure chedu tutonamatira kuti nesu tingafara pasi rese reZimbabwe. Tutozvifarira kuti Belinda chizvakwa chemumasvingo tinotofara sesu vagari, sesu takatodzidzawo naye tingafara kuti mhururu. Achakunda nokuti tutomunamatira izvizvi zvakatosimba, tutopinawo maprayers mamhanje izvizvi pese patinenge tiri techingonamatira Belinda kuti Mwari ngamukomborere mwaramuro pafaze yaana ahwini.
Vachitaurawo nestudio 7 mukuru webasa mukambani inodzidzisa vanasikana kupindwa kwemakwikwi erunako yeMGA Modeling Agency mumasvingo Muzare Gai Umonderwa vanoti vanovimba na Belinda uye vanotarisira kuti achabudirira.
Ndoda kutenda vana veZimbabwe vari kumira neso vachisapota kuti Belinda agowana chaanokwanisa kuzotigirawo muno muZimbabwe, sezvo takamugurumawo muno masvingo semwana wamasvingo takamugurumawo from this side. Saka tiri kutarisirwa kuti semwana watakaguruma tichiziva kuti isusu muno masvingo tinoziva zvatinoita, and also nesupport yekuHarare nesupport yemuno muZimbabwe tiroda kutenda netsigiro yamuri kutipa, nekuti tiri kutarisira kuti musi wa8 December panozoitwa mafinals avo pavanopedza. Tikutarisira kuti at least tinogona kuwana something, tine confidence yekuti tinogona kuwana something. Ya, tikutarisira kuti anogona kutsigirawo mukombe, haangazoshayi nekugurumwa kwaakaitwa nekunaka kwake nezvese and everything.
Muzare Mhondero vanoti Belinda akabuda mumaoko avo uye vanoti ane zvese zvinotarisirwa kuti atore mukombe setsvarakadenga yakabatana. Vamwewo vagari vanoti vari kugara vari paindaneti vachitevera kuti Belinda ari kubudirira here uye vanotarisira kuti nyika ichapemberera pakukunda kwake. Amai Tresi Musakaruka ndoumwe wevanhu vari kutsigira Belinda.
Chekutanga ndinoti makorokoto kuguta remasvingo rasarudza Zimbabwe yose, tiri kufara, tiri kupembera, hatigoni kuzvitaura, asi mwoyo tinozvirova madundundu kuti masvingo yazigamwa pasi rose. Tino mishuvira zvakanaka, uye tino shuvira tine tarisiro yokuti dai Mwari muitira zvakanaka abuda atora mukombe. Takatarisira zvekuti paanoenda kubuda kana kusabuda tichamutambira nomufaro tichingopururudza tichi Mwari varangarira masvingo.
Izvi zvatsigirwawo naamai Studio Mabhiza avo vanoti Belinda chero akasakunda adadisa nekusvika kwaaita kumakwikwi makuru akadai enyika dzose dzepasi rino. Nokudaro vanomushuvira rombo rakanaka.
Isusu paanodzoka wezhira wezhara wezhevoyu tichatoita ebig party chaiyo chaiyo, ende inotoshuva kuti paanotoburika ndege chaiyo chaiyo ka anofanirwa kutosimudzwa kutoiswa hamudenga chaimo chaimo tichifara tichipembera naye, nekuti masvingo aikudziridza zvisingatomboiti.
Muzvane Belinda ane makore 21 ekuberekwa, uye akaberekwa nekukurira mudhorobha remasvingo mumusha werujeko. Akadzidza pachikoro cheVictoria High School pari zvino ari kuita zvidzidzo zveuchiremba hwemhuka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Paita kusawirirana pakati pemhuri dzevakafa mutsaona yakaitika nesvondo mushure mekubonderana kwekombi nerori yeGreen Fuel kuchecheche. Hama dzevafi dziri kushora kambani yeGreen Fuel dzichiti haisi kubatsira mukuradzikwa kwevakafa munjodzi iyi. Mukuru wesangano replatform for youth development trust Vaclaris Maduku avo vari kufambisa hurukuro pakati pemhuri idzi nekambani yeGreen Fuel vanoti kambani haina kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Vakapaa kuita kutaurirana nekambani yeGreen Fuel tichipindirawo kuti vange vachibatsira mhuri yevakashaya. Saka pari zvino panyanya kuita kuti makakatano ava kuitika pakati pemhuri yevakashaya nekambani. Zvidare zvichikwira kuti kambani ine zvayanga ichitaura kubvira zvivo kuti itaita zvakafanana nekutengawo makofini mabhuri kuti vanhu vavatikura arimo nekubatsirawo pachange pachiitwa kuchema kupa chikafu. Kambani yagara ichingozviita nekuti hakusi kwekutanga pavanhu vanoshaya nharaunda yemuchipinge zvichienderana nekuti vanenge vakanganisirwa nekambani.
Chiri kunetsa iko zvino chii?
Chiri kunetsa ndechekuti kambani haisi kuita zvairi kutaura, iri kungotaura sete kuti ichapa mabhokisi. Vanhu vaswera vakagara pasi pati ava chepasenipita dzamoshwari kuti atore zvitunha kambani ichiti chaya nemabhokisi, kambani ichiti chabatsira transport. Iko pari zvino vati havana mota dzekubatsira kupa transport, asi vanokwanisa kuti mhuri dzitsvage mota vovapa fuel yekuti vaise mota dzekutura zvitunha kuenda kwaanoviga. Mhuri zhinji dzanga dzaona kuti vakasiya zvitunha zviramba zvirimo musenipita dzemoshwari, zvino zvepesera zvashata. Saka vazhinji vakuti tikanga kuita maburials mangwana. Saka stand still ndekuti kambani zvairi kuti ichaita zvekupa mabhokisi kana mari dzekubatsira parufu haisi kuzviita, iri kungotaura chete.
Mukuru wesangano replatform for youth development trust Vaclaris Maduku vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Tiri panyaya imwe chete iyoyo, vabatawo vaCharles Simbini avo vakashaikirwa nemwanasikana wavo nemwana wake vakati vabatsirwa nezvishomanana nekuti kambani iri kutya kubatsira mhuri zvakakwana vachiti inozoita seyabvuma mhosva yetsaona iyi.
Isu takafirwa nehamaka, saka ivo vanga vachiramba kutipa manangiri kurubetsero, nekuti isu tikakupai rubetsero tinozonzi tatenda mhosva kuti tikauraya vanhu.
Pari zvino zvakamira sei?
Pari zvino vacho vamwe vakwanisa kubetserwa nekuti sinzi nguva yapera ini ndazobetserwa hangu vazonondichadzira makofini nekundipawo dandii chikafu makabhiji 20 nemafuta 10 liters nesalti 4 kg neshuga carton. Zvirikuwanesa ndechekuti kwai tichabvuma kuti nyaya isati yaenda kukoti tikatanga takubetserai tozonzi tine mhosva, uyezve isisi singi tadero so tiri kunzi tichadzi transport yedu yekutenga vasi.
Green Fuel chairi kuita chaizvo chii kunze kwemakabheji amburi kutaura avakupai?
Chaikuita chaizvo kuti zvinonoko tazvese tazvokuenda kumaofisi kwavo kundoprotesta. Vanga vasikadi kuuya kutaurirana, vaingotitaurira zvazvo kuchinja magoalpost. Nezuro ini ndopendakataura navo vakanditi mangwana makuzvinzenga taisa mari yerima akaunti heni $400 yenje yekutenga makofini for each and for each disease. And then ini ndokubva ndazoenda kumba ndavapa madetails zvose, asi mari yacho nanhasi aisati yapiwa muakaunti, asi vanga vachiti takaita zvose matransfer ozvo.
Saka mungati yenyu imi mabatsirwa zvakakwana?
Hatina kubetserwa zvakakwana nechikonzero chokuti andija patiri kutsvaga transport yedu togiyo togaga two toita kuti tirasikirwa kwetaitwa nehama ikoko hatiti kuziva kuti pachazoendepi vachaenda kukoti pacho tichazenge tichiudzwa kuti taakuenda kukoti kuti vanongoita zvinhu zvavo
vacharles simbini avo vakashayikirwa nemwanasikana nemuzukuru wavo vachitaura vari parunhare kwacheche kuchipinge mutauriri wegreen fuel vamerit rumema varamba kuti kambani yavo haisi kubatsira vakafirwa asi vati havana nguva yekutaura nesu sezvo vari mubishi rekubatsira vakafirwa ava Chikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa nhau emuZimbabwe mangwanani ano. Totanga nekutarisa bepa nhau reHerald. Mune nyaya inoti sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rotsvaga kuti zera rekuve mutungamiri wenyika muZimbabwe rikwidzwe kubva pamakore makumi mana kuenda pamakore makumi mashanu nemaviri vachiti basa iri rinoda munhu wabvezera. Totarisawo reDaily News. Vane nyaya inoti mhuri yemushakabvu vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Nkomo inoti yakanga yawana vaida kubatsira nemari yekuvakwa kwechipatara cheIkusileni asi vakabata matomu ebasa iri vakaisa zvimuti munzeve vakaramba kutambirana nazvo. Toenda kuChronicle. Bepanhau reChronicle rinoti gurukota rinoona nezvekufamba nezvivakwa Transport and Infrastructure Development Engineer Bigi Matiza vanoti vachashanda nemapurisa neveVID kudzosa mapurisa mumigwagwa panguva yezororo rekisimusi negoredzva zviri kuuya senzira yekurwisana nenjodzi mumigwagwa. Topedzisira neZimbabwe Mail. Bepa reZimbabwe Mail rine nyaya inoti mukuru wekambani yeEcoCash amai Natalie Jabangwe vakadomwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres kupinda mudare revana chipanga mazano vezvekufamba kwemari kwechizvino-zvino kusangano reUnited Nations. Chikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Vana muZimbabwe vanongochema data basirwa data auya kuti basira data yamweko. Munomati kune anobva kuAmerica yozobvisa hurumende yeZimbabwe. Hakuna vakadaro. Nyaya inoda kuti iitike ndekuti takana makavhota mavhota muchiti matadza kuti makavhotera zvinhu ndozvo zvamakavhotera. Munofunga kuti Amerika ndeneza yozobvisa munangagwa muofisi. Munofunga kuti penga ugo. Hakuna Zimbabwe inongofanira nhamo kusinda kwokupedzisa kusvika kwaita revolutionary uwo wekutorwa ndokuti zvinhu zvifambe kutoita zviboko haramu munyika. Noti kuti kwanzi munotarisira kuti kwanzi nekuda kuti kwanzi kune ana America kune ana SADC kune ana AAU ndovanani vanozikamwa mungatoti guvhea unozviziva izvo.
Vakadiko mhuri yeZimbabwe. Zimbabwe yaoma yazoomesesa. Zvinhu zviri kunesa mazadiyo zviri kukwira hurumende. Dai maitawo masira womukomana mudiki uyu zvasununguka nyika yasati varunguka zvinooma madzanga taura nechokwadi tikude timinda asi mufana ngamupinda chamuisa zvimbosununguke tanzwa
maswera sei vedare zita rangu ndoitwa mukoma sango bhushi maonero andinoita zviri kuitika munyika izvi vanhu vatambura. Vanhu vatambura zvakanyanya chaizvo zvokuti vanhu vapererwa voshaya kuti vobata papi kwese kwafamba unongonzwa vanhu vachingonyinyuta vachingonyinyuta kuti matongerwo azviri kuitwa zvinenge zvekumbonyikidzwa zvekumanikidzwa saka tinoti hangu daizva dai vagona vakuru vakuru ava vambonzwawo kuchema kuri kuita vanhu vateerera vagara nevanhu pasi kana ivo vanomirira vanhu vacho vanzwisawo zvichemo zvinenge zvichiendeswa kumaparamende ikoko nekuti zvakaoma zviri kutaurwa mukufamba umu hapana paunomboona panotaurwa zvakanaka vanhu vanenge vachingochema matambudziko zvichemawo iyo hurumende iri kutonga kuti dai yanzwira vanhu tsitsi saka vanhu vavakungozvisa kuna mwari kuti mwari ndiye achavapa pundutso
ya ini ndinonzi prisitimudzi ndinobva kukokwenotsi nyaya yakanyanya kuoma iye zvino especially kuno kumaruwa kwatinogara ndeyekuti hakusi kuwanikawo zvitengeswa zvakafanana nezvinoshandiswa mukubika zvinodyiwa zvinoshandiswa pakuwacha sipo mafuta shuga zvine pazvinenge zvichiwanika pazvinowanika pacho mitengo iripo yava kungoti kana usina US dollar kuamerica ukatenga nebhondi unopedzisira watoona kuti hei zvakaoma sekuti mafuta munharaunda yatinogara unaona chita $15 per 2 liters fuel room kana uine maus dollars anachita $2.80 saka waona kuti ai zvakaoma zvekuti dzimwe muri zhinji tinotarisira kuti kana zvikaramba zvakadai so Christmas yacho yaitambiki nhamwe yataakutotarisana nayo yakatooma kudarika chiri 2008 cheche
mazvinzwira dzimwewo pfungwa dzevateereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana dzisiri pfungwa dzevoice of america tudzei zvamunofunga nemorning show yedu mazuva ose tichatarisawo zviri kutaurwa nevanofamba vachitandara nesu panguva ino pafacebook tiverengewo tsamba dzamuri kutumira kuno vari kuona chirongwa nesu ndokutendai zvikuru vanoona chirongwa chedu mangwanani ega ega nesu pafacebook tiri kuona pane vanhu vakawanda pano chiedza mavangira tinokutendai nekuona chirongwa hanzi all the hearts are me sara mazengera good morning tiri kukuona ivanzvadzi pardon chawatama tokutendai zvikuru nekuona chirongwa nesu tiri kuona baba vawadza kusouth africa tinokutendai mukoma nekuona chirongwa chedu pamwe chete nesu itai ron chimuka tinokutendai tiri kuona zvakare admire makore hanzi tiripo pakapa tichikuteverai tinokutendai nekuti tsigira tendekai makoni taurai makoni tinokutendai hanzi mamuka sei mhuri yezimbabwe tinokutendai augustine mawodza hanzi zanupf iri kudya nekambani iyo ndosaka vari kuuraya vanhu vari kutaura mashoko makukutu akasimba moses matere hanzi takateerera mhuri yedu inotiteera pafacebook rambai muchifamba nesu tinofara kutandara nemi pachirongwa chedu tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika yasvika nguva yekuti timbotarisa nyaya dziri kuitika muno muamerica zvizvarwa zvemuamerica nhasi zvinoungana kekupedzisira muwashington dc zvichionekana nevaimbove mutungamiri wenyika vageorge hw bush avo vari kuitirwa ungano yerufu rwavo nhasi muwashington dc kuwashington national cathedral muno muguta makare mutumbi wavo uchabviswa kucapital rotunda mangwanani ano uko vanhu vanga vachiuya kuzovaona nekubata mhuri yavo maoko mazuva maviri apfuura mwana wavo aikwikwidzana navadonald trump mukuve mutungamiri wesangano remarepublicans muchandiregerera mugore ra2016 jeb bush atenda mutungamiri wenyika vadonald trump nemudzimai wavo amai melania trump nerutsigiro rwavari kupa mhuri yavo kubva zvashaya vabush mutumbi wavabush unotarisirwa kuradzikwa mangwana kubush's presidential library at texas a&m in college station kutexas zuva ranhasi rabva raitwawo zororo nehurumende semucherechedzo wekuchema vabush kana kuti national day of mourning Mukuzeya nenyaya iyi tabata nyanji muneze matongero enyika. Vachidzidzisa ku Amherst College muzvinafundo Chipo Dendere kutitinzweo mafungiro avo pamusoro perufu neupenyu rwava Bush.
Kana miliri vedu havana chipese asi zvakakosha kuti tikadzidza zvinoita maamericans tinoona kuti maamericans vanowanzokurudzira zvakanaka zvakaitwa nevanhu vavo kana vachitaura nezveleadership yavo vanenge vachinyanyisa kutaura maqualities and I think zvinhu zvinobatsira panation building saka isusu handisi kuti hatifanirwi kutaura zvakaita nekuti upenyu hwedu kunyanya the last 18 years upenyu hwangu huchirwadza zvokuti vanhu tinogona kuona sekuti hapana zvinhu zvakanaka zvatakaitirwa asi ndichikungoone kuti tabva muworld aids day tikatarisa zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika dzakagona kudhila neHIV nekuti vamugabe panguva yavo vakava honest neimpact yeHIV muzimbabwe medu saka zvimwe zvezvinhu zvandirikufunga kuti tinogona kutaurawo tichirakidza semapositives enyika yedu even though pamwe hazvina kunyanyisa kukura sematambudziko atanga tichisangana nawo
ndotarisawo kuti vazhinji kuzimbabwe tainzwa vachitaura kuti nyika haidi kutongwa nemauto pano kuti vabhushi vaivawo musoja vakatoendawo kuworld war two zvinotana papi matongerwo enyika nechiuto
chiuto chemuamerica chakatonyanyisa kusiyana because nguva yana president bush munhu wese muamerica wechirume aitarisirwa kunzi aende kuchiuto chakasiyana ndechekuti kuzimbabwe mauto mapindiro acho anga rekubvuta simba asi tanzwa mawar veterans vachitoti tichitopindira mucivilian politics vachiti kwanzi vechidiki havafanirwa kutungamirira president anofanira kutangira iyo paage 52 saka vemauto vakangofana nemumwe munhu wese kuti kana munhu achinge aretire anogona zvake kupinda mupolitics asi the military system manje haifanira kutungamirira politics zvinofanira kukuva nemisiyano kuti apa vakanga vakulida semucivilian
kunewo here zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvamuri kuzivawo zvaendawo kunochemawo nevari kuchema vabush muamerica
ndivatoti inii venhau asi hapana vamwe vazhinji vandatinda kuona vachitaura kana pasocial media kana kupi kuti kuuya kuzochema vabush tichitarisira vanhu vari kumba zvinhu tokunga zvakanyanyisa kuoma zvokuti handione kune vanhu vazhinji vangakwanisa kuafoda rwendo rwacho asi hamheno vagari vemunana dc nana maryland kuti pane vaendera asi hapana hangu vandanzwa kunze kwenini vanhu vekuvoice of america
avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura parunhare vari kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira zvikuru kwazvo kuZimbabwe vaThomas Mukanya Mapfumo ari kutarisirwa kupinda munyika nhasi achibva kuOregon, Portland kuno kuAmerica kwavanogara. Mapfumo ari kutarisirwawo kurova mabira munyika yose achitsigirwa nevaimbi vachiri kusimukira vakawanda kusanganisa Gary Tait naJays Marabini. Mutauriri wavamapfumo Blessing Vava audza Studio 7 kuti mapfumo ari kutanga aenda kumusha kwake kuguruve asati aenda kunogadzirira bira rake rekutanga kugweru nemusi wechishanu. Mabira aya ari kuitwa pasi pekurudziro yerunyararo kana kuti pistol. Mapfumo ari kutarisirwawo kuenda kunoridza kuBulawayo, kuBait Bridge, kuMasvingo, kwaMutare, kuKadoma, kuKariba nekuVictoria Falls. Mushure mekupedza makore ari muhupoteri muno muAmerica, mapfumo akambodzoka muHarare muna kubvumbi gore rapera kuCity Sports Center muHarare makapinda zvuru nezvuru zvevanhu.
Mabira atiri kuita ari kutanga musi wechishanu mugweru tozobva ipapo toenda kuBulawayo mangwana acho musi wemugovera vhiki richatevera iro musi wa14 na15 tichaita mabira kuBait Bridge nekuMasvingo vhiki richatevera iri tonoita rimwe bira kukadoma toita rimwe kuMasvingo toita rimwe Victoria Falls, toita rimwe kukariba, then mitozovo varagore musapeto wani muharare pa HICC.
Ko vanenge vachida kutenga matikiti ekupinda mumabira aya vana awana kupi?
Zvatakaita ndezvekuti matiketi aya anowanikwa painonzi Click and Pay. Nekuti takaona kuti dzimwe nzirambo dzekutengana dzematiketi dzaita iya inonzi manipulation, yekuti vamwe vaizogadzira matiketi avo efeki.
Tiri kunzwawo kuti mukanya vachange vachiimba nevamwe vaimbi zvikuru vari kusimukirawo. Ndevapi vamwe vacho uye sei vatora danho iri?
Danho iri rakaitwa navamukanya chiri chido chavo chekuti vasimudzirewo vechidiki remhanzi. Sezvamunozivawo mukanya ngati zera ravo rinenge rati pambei, sakawo semunhu ari kunatidza rati pambei vakuonawo chiri chingati jana ravo rekuti vaitewo vachisimudzira vechidiki, vaitewo vachivaratidza gwara. Saka zvatakaita ndezvekuti takati vaimbi vari mumacities munzvimbo dzatichanoitira mashuwo zivayo ndova kwatichange tichiwana vanhu vanenge vachiridzana navamukanya. Saka tanga tichiri kufinaliza list yachona yevaimbi vese vatenge tinavo, asi Mugweru ndinokonfirma kuti tine mazvikwata zvinoita zvidzina. Asi pane chikwata chinonzi Samukoko, pane chikwata chinonzi House of Stone, uyezve pane muimbi wechidiki anonzi Gary Tite anova mwana wemuimbi ane mukurumbira anonzi Willem Tite. Gary Tite akanatsurudza anengati imwenzi yavamukanya yakaita mukurumbira inonzi vanhu vatema, akairovawo nemaimbi ravo vechidiki amazuva anaya. Asi Gary Tite tichange tinaye pamashozi ese kumaprovinces kwese kwatichanoridza.
Kabana timonire kanzurura barabata natini vaise majiri kumbati Babilani raparakanya kuti ndite okana mani chenja kumba kumba raparakumba. Saka vasikana kana tikabatana tinokunda zvinhu zvakawanda saka Afrika kana tikabatana.
Kubulawayo ndinokonfirma kuti hatina kuwana vaimbi vakawanda vanova vakaresponda kumaapplications edu, asi tine mumwe wedu muimbi anonzi Jaze Marabini. Victoria Falls kune chimwe chikwata chinonzi Kwaseka. Handisati ndave nelist full list yachona yese, asi ndinoimba kuti pakupera kwerimwe vhiki tinenge tave nelist yese vaimbi vanenge vakatsigira pamabira aya tiri.
Tanga tichinzwa hurukuro nemutauriri wavamapfumo Blessing Vava achitaura parunhare ari kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Manzwawo zvimbo zvavamapfumo nevachavatsigira muurongwa hwavari kuita kana vasvika kumusha. Zvabva zvatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru patichakupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.